Mangwanani akanaka muriye Zimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisa iwo kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Shure yemadiri pasi peMinistry yeEnvironment, Tourism and Hospitality Industry. Tava nekufara chose kuti taparura chirongwa chekuchenesa nharaunda.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dzinogarwa pamwe nekushandirwa nevanhu, icho chaitungamirwa neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA.
Kufamba kwevadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakiromita anokwana 3,250 vachibva nzvimbo yekwamutare vakananga kuHarare.
Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti varonga kufamba netsoka kubva kwamutare kusvika kuHarare vachiratidzira hurumende nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi.
Tiri kumira navo tichichema nekushayikirwa kwavai nemukuru wemhuri, kwete kwavabhushi chete, bati mukuru wemhuri yeAmerica.
Vaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush, avo vakashaya nechishanu chapfuura, vari kutarisirwa kuvigwa nhasi mudunhu reTexas pedyo nemudzimai wavo Barbara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dzinogarwa pamwe nekushandirwa nevanhu, icho chaitungamirwa neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA. VaMnangagwa vakaperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nevatevedzeri vavo vari vaviri vaConstantino Chiwenga pamwe navaKembo Mohadi. Vanoona nezvedzidzo pamwe nekuburitswa kwemashoko muEMA vaStedi Katanga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chichaitwa munyika yose chishanu chekutanga choga choga chemwedzi kwemaawa maviri.
Hongu isu veEMA tiri pasi peMinistry yeEnvironment, Tourism and Hospitality Industry. Tava nekufara chose kuti taparura chirongwa chekuchenesa nharaunda dzose munyika yedu yeZimbabwe. Donzo huru yanga iripo pabasa rataita ndevekuti tiite chirwirangwe pakuchenesa nharaunda yedu, kuti pese patinenge tiri pange pane huchindi patinogara, patinoshandira, patinonamatira, kuti nyaya yekuchengetedzwa kwemarara haiziye mamumapoka kwete, asi ndiye munhu wese, kwete kuti vamwe vanga vangozvisiyira kumakanzuro asi tati yasvika nguva yekuti umwe neumwe anoita pake. Kana tichinge tadaro, nharaunda dzedu dzinochena, zvinobva zvanakira munhu wese. Tinonyanya kubata paSection 73 yebumbiro remutemo weZimbabwe Amendment number 20 inopa kodzero yenharaunda yakachena munhu wese anogara munyika.
Zvatambirwawo sei zvine veruzhinji tichiona kuti vakawanda vanongofunga kuti nyaya dzekuchenesa nzvimbo idzi ibasa rinosiyirwa kumakanzuro?
Uwandu hwevanhu vaungana nekuita mibato yakasiyana-siyana zvaratidza izvo kuti vanhu vasvika padanho rekunge vane ruzivo nekuapreciata kuti nyaya iyi haisi yemunhu umwe chete, inyaya yevanhu vese. Taona vanhu vauya vane zvekushandisa zvekutsvairisa kubva kudzimba dzavo, vamwe vachingotsvaira pavanenge panga vari ipapo. Zvataridza kuti aiwa vese vemasectors eikonomi tangati navo, masectors esociety tangati navo, madzichechi nemanonstate actors, civil society yanga iripo kuratidza kuti inzira yekuti takashanda tiri pamwe chete, takadaro, takabatana, dzinosvika pakusimudzira nekuita ona the provisions ye constitution yatataura iya.
Tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nevatevedzeri vavo vanga vari pachirongwa ichochi. Mukatudzwa kuti ibandiko riripi ravabatawo.
Zvikuru sei vanga varipo zvichiratidza kuti chirongwa ichi changa chine rutsigiro munyika yose kubva kuhofisi yepamusoro munyika yehofisi yemutungamiri wenyika. Chavanyanyobata kuvapo kwavo chinhu changa chakanaka kunoratidza commitment. Chechipiri chavazoita ndechekuti kuparura zuva rimwe chete pamwedzi rekuti mwana umwe neumwe weZimbabwe, munhu wese anenge ari muZimbabwe ane makore anotangira pa18 kunosvika pa65 kana 65 zvichikwira kana vachikwanisa, Friday yekutanga yemwedzi woga woga munhu paanenge ari pongoita 2 hours dzekuti munhu achenese nharaunda yepaanenge ari kwete kumirira umwe munhu. Izvi tinoitira kuti uchindi hunge huripo pamunhu wese patinoshandira, patinonamatira, patinodzidzira. Kana tichinge tadaro zvinonopinda muropa, zvova part of our DNA. Kana zvadaro munoona kuti izvi nharaunda yedu inenge yachena. Nharaunda yakachena chidadiso kunyika ipi naipi zvayo kusanganisira idu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vanoona nezvedzidzo pamwe nekuburitswa kwemashoko muEma vaStedi Katanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti iro nenhengo dzaro varonga kufamba netsoka kubva kwaMutare kusvika kuHarare dzichiratidzira hurumende kutsutsumwa kwadzaita nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vanosvika mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu vakanyoresa kuti vazofamba mukuratidzira uku. Mutare inoita makilomita mazana maviri nemakumi mashanu nemana kubva kuHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwisise zvizhinji nezvenyaya iyi.
Salary caravan kufamba kwemadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakilomita anokwana 3,260 vachibva nzvimbo yekwaMutare vakananga kuHarare. Vadzidzisi ava vari kuratidzira nenyaya yekuti mari yavari kutambira yava shoma, nemari yavari kutambira iri shoma nenyaya yekuti havachapiwa maUnited States dollars havakawirira nehurumende yabatsedzipo. Maticha aisimbotambira $600 dollars vava kutambira 120 nekuda kwekuchinjwa kwemitemo yekupanana mari kwakaitwa navamukundi rimwewe vavameza zveosterity avari kuita. Maticha ayo ari kutsutsumwa zvakare kuti mari yavo yebhonasi yakaisurwa yanga imbori $500 pagore annual bonus. Gore rino vakapiwa $288 navamukuru mwuri ava vari kuti vari kuzviita kuti vasveze mari. Saka vatii ari kuratidza kutsutsumwa nenyaya yekuti havachisina chekuvira, havachisina chekubata, havachakwanisi kuti vakwanisa kuenza vana wavo kuchikoro, havachakwanisa kuwana chekutenga zvikafu, havachakwanisa kuendesa vana kuzvipatara. Saka ndo nyaya iripo, vanotanga vachisumuka musi wa9 December kukuma kwaMutare vakananga kuHarare kwavari kutatiaaaaaasvika 19 December tinogara pafinance ministry karavhani ndobva isange iri kusvikira ma izvizvediwa yachinge agadziriswa.
Saka vanenge vachifamba netsoka kubva kwaMutare
wongu vatanga vachifamba netsoka kuratidza kuchitumwa kwavo tizira kuratidza kuti nyaya iyo isi nyaya yedambe, inyaya yehombe isingamboite kuti vanhu vangopinda mutaoni zuva rimwe chete vototitate tisina taakudzokera kumba. Inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya yeraramo yevana vevazi. Saka kufamba netsoka kuratidza kunyunyuta kwemhando yepamusoro zvatokutarisira kuti zvichakwanisa kuzunguza mumwoyo yevatungamiriri kuti vakwanise kuita kuti vabatevo vatita sevanhu vane kodzerowo yekuti vadye vachiraa.
Munotarisira vadzidzisi vakawanda sei kufamba kubva kwaMutare kuenda kuHarare?
Tinofara izvezvi pane varayiridzi vanyoresa kuti vanoda kupatisipeta vaakusvika mazana mashanu 5,724 ndovakanyoresa kuti vachakwanisa kunge vachipatisipeta. azvinzi vanoda kunge vachipatisipeta vari kusindikanawo nezvipembere zvakaita zvekuto zvakasiyana siyana nenyaya yemhondo. Asi tokufara kuti mazana mashanu 500 vatonyeresa kuti vachange vari vachifamba rwedo.
Kana masvika paFinance Ministry moita sei?
PaFinance Ministry varenje vachanogarapo vachiratidzira zvakare vachimirira kuti vamutimuve vavaadhiresi vachitaura kuti vagadzirisa zvichemo zvedu zvinosanganisira kutambira mari nhezela nenyaya yekuti bhonasi redura yechikamu chasati chati vachiwedzerwe pane shoma yatakapira.
Avo vanga vari mutauriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare vachikurukura naTanonoka Wande weStudio 7. Twenda kuchikamu chino chatinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Totanga nebepanhau reDaily News. Daily News ine nyaya iri kutaura kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotambira mari inosvika kumadhora zviuru gumi nemasere pamwedzi wega wega. Totarisawo Chronicle. MuChronicle mune nyaya iri kuti bato riri kutonga reZANU PF richaungana svondo rinouya kumusangano wepagore weNational People's Conference paUmzingwane High School kuUmzingwane District kumatebeleland. Totarisawo zviri muHerald. Mune nyaya iri muHerald inoti hurumende iri kutarisira kukoka vanodyara mari kusvika kumabhiriyoni gumi emadhora neguta idzva riri kutarisirwa kuvakwa munharaunda yemuzinda weparamende mutsva wekuMount Habden. Toendawo kukwaedza. Kwaedza inoti kune murume wekumatobo kuBulawayo uyo anofungidzirwa kuti imbavha yezvipfuyo yemakoko anonzi ari kufamba akasungirira bhero remombe muhuro make achifura sora nekuitawo zvimwe zvinoitwa nemombe sekukuma. Muchinda uyu wavadoma nezita anonzi anozivikanwa nembiri yekuba mombe kwemakore akawanda. Topinda muchikamu chatinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nechekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunozvitaurira mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ndetwo Brian inzi kuSouth Africa ava vamatemadanda ava vemaovhesa kutaura kuti vaudaura nema 52 years vave varotungamira nyika. Isi hatizvioni because vanenge vauda kuvharira isi vema 40 years panze, saka zvakangofanana kuti vari kuda kuramidza kuti vachamisa vasaita se vasacondest pamaelections ari kuteera. Saka tirikutozviona zviti zvese izvozvo kuti ndo zvavada kuzama kuita. Asi munyika mungatotadza kuona kuti kunyatsogadzikana zvakanaka kana kuda kuti vanhu vachinjika tisuka vacho takatoona tisinotoe nema 40 years. Saka zvinoda kuti nyika uda kuti nyika itumwe neharawaka.
Murufara muri Studio 7. Aiwa kuno tinofara mukutaurona naijodzi kuti iri kuSouth Africa nekuti kude maZimbabwe yose munofara here. Dai tangoshinamatira vachamisa navamunangago vakushanda pamwe chete ndezvandoshuvira kuti nyika yedu iende mberi.
MuZANU PF haikaziyo peyakamira manje kause kana ichitokuisa mutemo wekuti munhu anofanira kutonga ane 52 years mutemo inoiswa neZANU here kana kuti inoiswa nekoti kause kana ichiiswa neruling party kuroa kuti zvinofanira kunge zvina agreement neopposition because even muparliament vacho mune maopposition mune mamembers eopposition arimo and iyetamiso vacho atori nevanhu vakawanda kupfuura vamunangagwa. Saka vari kutaura sei kuti anichitaura kuti nyika itongwe nemunhu anenge aine makore 52 ivo pamutemo wanhu munhu ane 65 years achifanira kuenda kumushandigari akuzorwa. Vafanira kutoti mutemo munhu ane 65 years ngaende kunozorwa because vanhu vachembera vari kutikanganisa ezvinezvi vari kunyepa kuti fiori yakazara makiyo akazarawo vari kunyepa kuti chikamu chiri munyika yezvinezvi national food iri kuvhara havazvizwa zvari kuita zvarungoda kungogara muofisi vachipane chawani
ini ndichito mufundisi mumwoyo kuno regai njiti mangwanani akanaka vanhu vamwari chinhu chanyanya kutishungurudza mukati menyika yedu yezimbabwe chinhu chimwe chete sematsaona apedza hama dzedu sukuna mazuva zvino izvi dzaakuramba zvingoitika zvino zvinotirwadza zvino zvinotambudza kuti zvino matsaona awa zvaari kungowanda zuva nezuva panongofa vanhu zuva nozuva vanhu vari kuwira mutsaona zvichaperera kupi saka zvimwe izvozvo hazvitipi hope kunyanyanya mwedzi uno wadhisemba kuti dhisemba mwedzi inoparara vanhu vakawanda mukati memugwagwa nenyaya zvakasiyana siyana saka zvimwe zvinhu zvatinogara chidai mwari vakatibatsira uyezve kumhuri yose yezimbabwe yakateerera mangwananano ngatigonei kuchengetedza upenyu hwevanhu upenyu hwevanhu hwakakosha saka tinokumbira kuti iwe pachako ndiwe unofanira kuziva upenyu hwemunhu ndiwe unofanira kuzvisevha nekuti ukada kumhanya unoparadza upenyu hwevanhu vakawanda vakasara vasina vabereki vakasara vasina vana dzavashirika dzinenera saka ngatigonei kuziva kuti upenyu hwevanhu hwakakosha saka zvimwe zvimwe zvandoda kuti ndigonokurudzira kuzvatapinda mukati mwedzi uno wadhisemba wekrisimasi ngatifambei nevanhu zvakanaka nokuti tiri kuona vanhu vari kupera hama dzangu vanhu vari kupera hama dzangu kuti ngatichengetedze upenyu hwevana vevanhu kuti tive vanhu vanobuda mugore ra2018 tichipinda muna 2019 zvakanaka not arrive arise
idzo ipfungwa dzevamwe vevateereri asi dzisinei nevoice of america tiudzei zvamunofunga nemorning show inoiyi tinoendawo pafacebook pedu timbotarisa zviri kunyorwa nekutaurwa nevanotandara nesu papeji redu revoa shona totanga nekuverenga tsamba yabva kuna mukoma Amos Dube vanoti ndamuka ndiri mujoni ndakabva kuzimbabwe nenhamo asi ndaanani muno we thank him hanzi namukoma Evans Kombo sazita wangu uyo vari kutiwo good morning Sara Muzengera hanzi muri yezimbabwe mangwanani akanaka mose kwamuri tinokutendai mukoma Begede tiri kuona muri kuona nesu chirongwa love more now hanzi morning I'm watching from Cape Town kusouth africa mukoma Edward Mavimira hanzi morning guys I'm watching you from Botswana Deni Murawa ari kuPretoria Charlotte Dube South Africa Kruger Stop topedzisira namukoma Ephraim Musingakuri hanzi good morning guys I'm watching from South Africa vari kuCape Town tinokutendai mhuri yese inotandara nesu papeji redu reFacebook rambai muchishare muchifarira peji redu tione takawanda tichikukurudzirai kuti mangwana mudzoke zvakare tizotandara tese pano tokukokaiwo kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika yasvika nguva yekuti timbotarisawo nyaya dziri kuitika muamerica vaimbove mutungamiri weamerica vageorge hw bush avo vakashaya nechishanu chapfuura mushure mekurwara kwenguva yakareba vari kutarisirwa kuvigwa mudunhu retexas pedyo nemudzimai wavo barbara vabush vakachemwa nevanhu vazhinji vemuamerica avo vakaonekana nemutumbi wavabush muwashington dc kubvira muvhuro kusvika nezuro zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika vakabatanawo mukuchema vabush mapato ezanu pf nebato rinopikisa remdc vakaudza studio 7 nezuro kuti kushayikwa kwavabush kwapa dzidzo kune vazhinji kukosha kwekubatana panguva yendufu zvisina kuti wabva mumba maani kana kuti uri webato ripi muzvinafundo avo vanodzidzisa muamerica dr moses rumano vanoti chidzidzo chikuru pamusoro pekushaya kwavabush ndechekuti vanhu vanofanirwa kuita mabasa akanaka avanozorangarirwa nawo kana vachinge vaparara ngatinzwei hurukuro yavaita namarvelous muhlanganya uye westudio 7
kushaika kwa George Bush kuno rangidza zvakati wande kune nyika ino ya America uye ne kune nyika dzekunze kuti anga ari munhu ashanda nesimba uye aida kuti nyika yake ibudirire uye nedzimwe nyika wagodyidzana zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe patinoona kurangarirwa kuri kuitwa vaGeorge Bush imo muno muAmerica?
Chidzidzo chandinokwanisa kuona ndechekuti ngatishandei zvakanaka panguva yatinenge tapuwa naMwari kutungamirira. Ngatitungamirirei wanhu zvakanaka. Wanhu vaMwari ava handi wanhu weduba. Kana zvinozoreva kuti magumo eupenyu fanike zviri kuitika pana vaGeorge Bush, izvi zvinorangidza kuti vanhu vari kuvachema vachirangarira zvakanaka zvawaita kune nyika yavo uye nenyika dzakatenderedza. Wechidiki wanodzidza kuti utungamiriri hwezvematongerwo enyika hunofanira kuti huite zvakanaka zvisinaba nekuti munhu ndewebato rekuti uye ndewebato rekuti, asi wanhu ndewenyika imwe chete. Wanhu vaMwari vanofanira kuti vabatsirwe kuti vabudirire mune zvavanenge vachiita. Wechidiki wekuZimbabwe ndinovimba kuti wanodzidza kuti upenyu hwavanenge hwainahwo hunofanira kuti hushande mune zvakanaka kuti vanhu vabudirire uye vanhu vawirirane vachigara mune runyararo.
Mashoko api amungapewo eshingiso kumhuri yasiyiwa yava Bush, tichiona kutambirwa kwavari kuitwa nevamwe vavaimboshanda navo vatungamiri vamwe vakasiyawo mabasa?
Zvatingangotaura kune mhuri yekwaBush tinoti marafikirwa, asi musacheme basi, pemberai nekuti waBush waenda kumusha uye vakakwanisa kuita basa ravo panguva yavakanga vatenderwa naMwari. Saka tinotoona kuti apa ngavanonga vatofara hawo mhuri yekwaBush ngaito gashira zvaitika izvi, uye chiziva kuti anga ari mutungamiriri wavo kana mubaba wavo wakakwanisa kuita zvavaikarirwa kuita panguva yavo.
Avo vanga vari muzvinafundo vanodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuOhio. Vaimbovewo mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakandawo mazwi pamusoro perufu rwavaBush. Tinzwe iyi zvavakaudza Marvelous Muhlanga nezuro.
Tiri kumira navo tichichema nekushayikirwa kwavaitwa nemukuru wemhuri, kwete kwavaBush chete bati mukuru wemhuri yeAmerica, nokuti vakamboita mutungamiriri weAmerica ka. Saka isu pachivanhu pedu tinochema, hanzi munochema nevanochema. Mukauya kumusha kwangu kwandinobva tinoti wafa wanaka. Inini pakumira kwangu ndinenge ndichiti wekunze anofanira kunge achibatsirana nemuridzi wemusha kuti musha wake unomhanywa sei. Saka kana vari vaBush nenguva yavo yavaiita, vaitawo zvavo zvekuAmerica kavozongonzwawo kuti hai pane tunhu tumwe tusiri kuitika zvakanaka kunyika yakadai neyakadai. Semunhu anenge ari munhu mukuru anogona kuzongotora mabatiro ake, zvinhu zvake pakati nepakati, kuti asazonzi wanyanyisa kuenderera mberi kana kuti wanyanyisa kusaririra mumashure. vaBush vari mutungamiriri wenyika yeAmerica hataizonyanyisa kutarisira kuti vaizofanira kutigonera kudarika kugonerwa kwatingaitwe nevanenge vari vatungamiriri vedu vemuno muAfrica.
Avo vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe amai Joyce Mujuru vanga vari parunhare kuHarare naMarvelous Muhlanga weStudio 7. Muimbi Fuzzy L uyo aimboimba nemuimbi ane mukurumbira munyika Rocky ave kuzvimbira oga uye akatsikisa mita kunanzwa yemimhanzi ine chitsama achiimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vakaita sana Amara Brown, vana Pauline Gundidza nevamwe. Regai timbonzwa hurukuro yakaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 na Fuzzy L.
Yes, my friend. Oh, I got a chance found right in my heart, Fuzzy L. Now that we're a handle in this life, done all again. Got to stop.
upenyu wako tine saiwe oi oi ka I miss myself nanda.
Fazi chizvarwa chemuZimbabwe chine makore anoita 39. Fazi baba wake wanobva kuAfghanistan, mai vake vanobva muno muZimbabwe. Indakazvarwa muno muZimbabwe. Fazi ane vana 2, mukomana nemusikana. Fazi anoimba music reggae ne afrophonic music. Ini ndinoti afrophonic nekuti ndinenge ndichisanganisa reggae, sungura, kongonya ne calypso mumame masonga ndinoita pa EP yanda release izvozvo.
Saka zita rekuberekwa akaberekwa chinzani?
Fazela akaberekwa chinzi Mansu Wahab Fazilamat.
Saka zvekuimba izvi zvakatanga rini?
Kuimba ndakatanga pandai zvinzwa zvisaro nevamwe ndaifunga kuti it sounds very funny. Asi ndakatanga kuimba ndichiri mwana mudiki. Ndangokura ndichifara music. From the age of about 28. Music ikabzoka mandiri ndikatanga kuigota futi. Music zvinhu zvandakaona kuti ndikaisa paside zvinokanganisa inini semunhu wandiri music iri mandiri ndofara music. Ndaingoona kuti nguva ichingopfuura ndaingorama ndichinyora masongo ndichiimba.
Chikwata chako chinonzi them zvinorevei izvi?
True healing everlasting music. Chichireva kuti manzi inobata moyo yevanhu, manzi inoramba irimo muvanhu, inogara. Nekuti zvatinoona mazuva ano zvekuti manzi kubuda especially mumaindustry yedu vamwe vanoiti iyo bubblegum music. Ukanzwa song yadira after 2-3 months song haichanaki. Isusu hatisi kutarisira kuti ite music inonzi popular music. Tinoita music ine chiremerera. Music inotaura nemunhu nezveupenyu, nevana vadiki nezveupenyu.
Tiri kuona pane dzimbo dzakawanda dziri kubuda pana Give Me the Answer, In This Life, Tinotenda,
yes.
Morning Come, Like My Music, Garden Wall, Isu Takunda. Pane kamwe kaungade here kuti imbira ipapa pakano kufadzawo? Kaunotimbira zvishoma shoma chete?
Ngembangu tinotenda. Ishe munotida, rudo munotipa, munotichengeta. Saka tinokudai, rudo munotipa, munotichengeta. Ndanzwa shiri kuimba zita renyu ishewa misodzi ndochema kana musimo mumoyo ma zuva robuda nyangwe ronyuro nyenyedzo mwedzi wabuda nyangwe murimo zita renyu baba rinotichengeta munotida rudo munotipa.
Fazi L ari kuimba zvinodadisa ari kuZimbabwe abva avharisa chirongwa chedu chanhasi achiimba musambo unodakadza zvikuru. Tokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatichakupai. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndoti muswere zvakanaka vateereri.